manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manira nhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 31 2019 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinokumbira rubatsiro kana rurubatsiro rweHuman Rights kana rurubatsiro rweUnited Nations. Tatambudzika muri dziri kushaya vanozvichengeta vanhu vari kufa. We can safely say tane almost 5 vanhu vataviga pamusana pekuti vari kushudwa munzira. Asi hatisati tamboona any publication of such acts kuti dzakaitwa vanhu vakadaro vakabatwa vakaiswa mumapa.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvochema-chema nekushungurudzwa kwazviri kuitwa munyika iyi. Vanachiremba vanodzivisa vakuru vakuru vezvipatara zvehurumende kuti vachange vasingaendi kubasa kutanga musi wa3 Gunyana nepamusana pekushaya mari.
Machira chaiwo ekufuka kuna mashomanana ariko haawa chino kuti hakuna mvura haawa nepagezwa. Kuchaicho vanhu vari kuvese vari kutambudzika vari kununga zvose nemuromo kuti hakuna chikamu hanzu kana kuti hembe dzekupfeka hakuna ndosaka muchiona semusangano weMDC taida kutaridzira ende zvicharamba zvichitaridzira kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika
zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumajeri ari munyika Tichanzwa hurukuro iyi kubva kumurongi wemisangano yeMDC vaAmos Chibaya avo vakanga vari muchitokiti pamwe nekumbovhariwa kwenguva yakati rebei. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association kana kuti ICTA vaDennis Juru vanoti South Africa inofanirwa kuona kuti yachengetedza kodzero dzevatyairi vemarori vasiri zvizvarwa zvemunyika iyi. Mo Blessing Munjoma anoti panyaya inotevera.
Mashoko avaJuru anotevera kushungurudzwa kuri kuitwa vatyairi vekune dzimwe nyika nevanhu vanozviti inhengo dzesangano revatyairi vemarori muSouth Africa reAll Truck Drivers Foundation kana kuti ATDF.
VaJuru vati kana kushungurudzwa uku kukaramba kuchienderera mberi, sangano ravo richarambidza motokari kana ndege dzemuSouth Africa kuti dzipinde mune dzimwe nyika dziri muAfrica.
Kuburikidza nekutyisidzirwa kuri kuitwa vabva kure munyika yeSouth Africa zvichiteera kutaurwa kwokuti musi weMonday 2 September 2019 vachange vachirwisa vabva kure anove maforeign nationals kunyanya vanenge vanotyaira marori vachange vachirwiswa nezvizvarwa zveSouth Africa. Sangano reInternational Cross Border Traders Association rakagara pasi rikabuda nechisungo chekuti kana zvikabudirira kuitika saizvozvo kuti vazvarwa zvekunze kwenyika zvinge zvichirwiswa, isu sezvizvarwa zveAfrica tichamisa angave marori, mabhazi, dzingave ndege chaidzo dzingange dzichida kuenda kunze kweSouth Africa vachinomhara kana kufamba nemugwagwa vachibuda kuenda kunze kweSouth Africa vachinomira muri muno muAfrica. Tichazvimisa zvese izvozvo, hapana chichagona kupinda mune nyika ipi zvayo yemuno muAfrica chichibva muSouth Africa chinova chinenge chiri chemuridzi weSouth Africa kana kuti chakarejestwa muSouth Africa.
VaJuru vati zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinoshanda muSouth Africa zvine kodzero yekushanda munyika iyi sezvo zvisiri kutyora mitemo yenyika iyi.
isitinoti zvizvarwa zvekunze kwenyika zviri kusenza muSouth Africa vane mapemiti kushanda kunyanya ivo vachikairi vacho ivavo vane mapemiti kushanda muSouth Africa hurumende yeSouth Africa ikaona zvakafanira kuti ipe zvizvarwa zvekunze kwenyika mapepa ekuti vagare muSouth Africa vachishanda naizvozvo isitinoti hakuna munhu anoti ndiye muridzi wemhirizhonga vamwe vakapeta maoko
vajuru vakurudzirawo hurumende yavasirio ramaposa kuti itore matanho akaomarara kune vanoti nhengo dzeATDF avo vanonzi ndivo vari kushungurudza vatyairi vose vasiri zvizvarwa zvemusouth africa mumwe mutyairi wemarori muSouth Africa uyo anobva kwamutambara mudunhu reManicaland vabhukanda dzungira vaudza Studio 7 kuti vanotsigira zvikuru matanho ose achatorwa nesangano reICTA
saka isusuwo nemangoma vanoti vatinoshanda nawo tiri kusapota iyo yataurwa navajuri kuti dai yagona kubudirira tazvimirira vatimirirawo tichivasapota in any minzira chero yevanenge vati tivasapoti nayo
zvichakadaro kambani yeCoca-Cola Beverages South Africa kana kuti CCBSA yazivisa kuti kutanga nhasi hapana marori emuSouth Africa achange achichairwa nevanhu vasina magwaro emuSouth Africa gwaro raburitswa nemushandi wekambani iyi amai Rochelle Bernard rinoti kambani yeCCBSA yamisa kuita basa kutanga nhasi kusvika musi wechitatu apo ichatanga kurodha marori anenge achichairwa nezvizvarwa zvemuSouth Africa zvine maresinesi ekutyaira. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kukambani iyi kuti sei yatora danho rakadai. Hatina zvakare kuziva kuti kambani iyi yanga iine vatyairi vekunze vakawanda zvakadii. Mutauriri wesangano reZimbabwe Truck Drivers Association rinoshandira riri muSouth Africa vaWellington Manyonda vanoti vatungamiriri vemuSouth Africa havasi kutarisawo divi revatyairi vekunze munyaya iyi.
Pati chiri kunyanya kutirwadza isusu ndechekuti vakuru vemuno muSouth Africa havasi kutarisawo divi remaZimbabweans. MaZimbabweans haana kunge anzi apply mapermit from the side of their country. 2010 maZimbabweans takapuwa mapermit muno muSouth Africa ekuti tishande. Saka mutemo wekuti basa rekudhiraivha harisi scarce skill rinofanira kudhiraivwa chete nemaSouth Africans kana kuti riapplywe kuDepartment of Labor neDepartment of Home Affairs. Hausi kushanda patiri isusu nemhaka yekuti mapemits aya takapuwa kare. Zvatakapuwa mapemits aya kare hapana kuzombobvira patariswa kunzi vapuwa mapemit aya vachashanda papi, vagozoshanda papi, nenzira ipi, nekushanda nguva yakaita sei.
Vamanyunda vapa chikumbiro kunyika dzakasiyana siyana, masangano anorwira kodzero dzavanhu nevemasangano akazvimiririra kuti vapindire munyaya yekushungurudzwa kwevatyairi vemarori kuri kuitika muSouth Africa.
Tinokumbira rubatsiro kana ruri rubatsiro rwehuman rights kana ruri rubatsiro rweUnited Nations. Tatambudzika, mhuri dziri kushaya vanozodzichengeta, vanhu vari kufa. We can safely say tane almost 5 vanhu vataviga pamusana pekuti vari kushudwa munzira. Asi hatisati tamboona any publication of such acts kuti dzakaitwa. Vanhu vakadaro vakabatwa vakaiswa mumabhuku.
Vamanyunda vatiwo bazi rezvinoitika mukati meSouth Africa rinofanirwawo kubatsira mumatambudziko akatarisana nevatyairi vasiri zvizvarwa zvenyika iyi. Vamanyunda vakurudzirawo nhengo dzeATDF kuti dziratidzire murunyararo muurongwa hwayo svondo rinouya.
Kana vachiita shutdown yavo ngavaite shutdown yavo isingaurayi vanhu. Wedha munhu ane pepa, wedha munhu haana pepa, hatichazivi kuti todii nekuti hapana vanhu vakaseparetwa panyaya iyoyi.
Mushure mekuona kuti zvinhu hazvisi kugadzirisika, masangano evatyairi akaita musangano nemumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi avo vakati vari kurwadzikana zvikuru nemhirizhonga iri kubata zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa. VaHamadziripi vakati vachaita hurukuro nebazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa kuitira kuti patorwe matanho ekudzivirira kodzero dzevatyairi vanobva kuZimbabwe. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa hurumende yeSouth Africa kuti ichagadzirisa sei dambudziko iri. Sangano reHuman Rights Watch rinoti kune vanhu mazana maviri vachiva kafa, vazhinji vavo vaive vatyairi vemarori mumhirizhonga iri kuitika muSouth Africa kubva muna kurume 2018. Nyika dzemuAfrica dzinosungirwa kuchengetedza kodzero dzevanhu vese zvisinei kuti ndewenyika ipi, pasi pechisungo cheAfrican Charter on Human and People's Rights. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.
Kuti tinzwisise zviri kuitika muSouth Africa, tabata mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga. VaMavhinga, zvii zvingaitwe neSouth Africa mukugadzirisa dambudziko iri?
Nyika yeSouth Africa inofanira kukurumidza kutora matanho ekuchengetedza mitemo kuti mapurisa aite basa sebasa, nekuti dambudziko guru nderekuti mhirizhonga dzese idzi dziri kuitwa pasina basa remapurisa rinoonekwa rinobatika, kureva kuti nharadada dzinoramba dzichifunga kuti zvavanoita izvi hazvina mutemo uchavabata. Ndo dambudziko guru riri muSouth Africa.
Munoona here South Africa pachayo senyika iine chido chekugadzirisa dambudziko iri?
Hazvisi kuratidza patsvagurudzo yatiri kuita, hazvisi kuratidza kuti South Africa senyika ine chido, uyezve utungamiri hweSouth Africa hausi kumira pachokwadi kutaura zviri pachena nyaya yekuchengetedzwa kwevanhu. Zvinoita sekuti vanenge vachiruma vachifurizira vachiatsa vanotsigira zvakaipa kuti zviitwe. Ndokusaka isu tiri kukurudzira nyika yeSouth Africa kuti vabude pachena vataure kuti ko chii chinofanira kuti chiitwe, kwete kuramba vakanyarara vanhu vachiparadzwa upfumi huchiparadzwa.
Ko, pane zvingaitwe here nai vaMavhinga nenyika dzemusadhaki kanawo Africa yose mukuona kuti zvizvarwa zvesiri zvemuSouth Africa zvirimo zviri kushungurudzwa zvachengetedzerwa kodzero yazvo munyika iyi?
Hongu zviripo zvakawanda zvinogona kuitwa, uyezve tinoda kuti tipe kutenda kuti tatoona kuti nyika yeZambia yakatotanga kutotaura pachena kuti ikumbire kuti zvizvarwa zvayo zviri muAfrica zvichengetedzwe. Nyika yeMalawi yakataurawo, dzimwewo nyika sana Zimbabwe dzinofanira kuti dzitaure kuti vanhu vadzo vari muSouth Africa vachengetedzeke, dziudze South Africa kuti hazvina kunaka kuti kana vanhu vakaenda muSouth Africa venge vasina kugadzikana vachitya kupondwa. South Africa ine basa rekuchengetedza. Zvakarezve sangano reSADC, Southern African Development Community, rinofanira kumira richisimbisa kuSouth Africa kuti zviri kuitika muSouth Africa hazvifaniri kuti zvambe zvichienda mberi, nekuti tinogona kuzoona kuti panozoita kumukirana kwenyika vari vemuSouth Africa vakazobuda kunze vosangana nezvinovawana, nekuti South Africa haisi kubata zvakanaka vanhu vanenge vachibva kunze vari muSouth Africa.
Pasi pemitemo yemuAfrica vaMavhinga, pane mukana here wekuti vari kushungurudzwa muSouth Africa vangakwanise kuendesa hurumende yeSouth Africa kumatare?
Hongu kwazvo kwazvo tinoziva kuti SADC Tribunal haichisiko yakapfanyangurwa panguva yenyaya dzekuZimbabwe, asi kuAfrican Commission on Human and People's Rights inogara kuBanjul kuGambia, nyika dzemuAfrica dzinogona kuendesa nyaya iyoyo kuti itambwe ikoko. Asi zvakare ngatikozivai kuti chero imo muSouth Africa machona mune mitemo yakaringana yekuchengetedza vanhu vese vanenge vari muSouth Africa. Dambudziko ratinaro nderekuti mitemo iyi haisi kutevedzwa, haisi kuremekedzwa. Mapurisa anenge akatoita maoko vanhu vachipondwa vakatarisa, vasingasungi vanhu kana kuti vasingamisi mhirizhonga. Dzimwe nguva panyaya yakaitika yevatyairi vemotokari hombe vemagonyeti, taitoona kuti mapurisa aitoshanda vemuSouth Africa vaizviti veATDF vachizivisa vatyairi vekune dzimwe nyika, kureva kuti mhosva dziri kuparwa, mitemo iripo, matare aripo. Iko zvino tinoziva kuti musi wemuvhuro kudare redzimhosva rekupeter maritzburg high court kunenge kuine nyaya yekuti vemasangano anoshanda nevatyairi vari kukumbira kuti veATDF nevamwe vari kukonzera mhirizhonga varegedze kuita izvi, uyezve kuti mapurisa asunge vanhu. Asi hazvisi kuitika. So ngati tinofanira kuti tizive kuti nyaya iripo ndeyekuti mitemo iripo kungoti chete pari zvino haisi kuremekedzwa. Utungamiri hweSouth Africa hausi kusairira nesimba kuti mitemo iyi izadziswe, mapurisa aite basa sebasa.
Aiwa tinotenda vamavhinga nguva ndiyo yaita shoma.
Aiwa pakaraka nesudotenda.
Avo vanga vari vade vamavhinga mukuru we Human Rights Watch kuchamhembe kweAfrica. Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association ranyorera tsamba kuzvipatara zvehurumende richizivisa vakuru vakuru vezvipatara izvi kuti nhengo dzaro hadzichakwanisi kuenda kubasa kutanga nemusi waGunyana 3, 2019. Sangano iri rinoti nhengo dzaro hadzichakwanisi kuenda kubasa nekuti mhoro yavana chiremba haisi kuvakwanira. Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti hurukuro dzaraita nehurumende hapana zvadzaburisa kusvika pari zvino. Tsamba iyi yaziviswawo kugurukota rezveutano vaObadiah Moyo, munyori mubadzi rezveutano Dr. Agnes Mahomva pamwe nasachigaro weHealth Services Board. Vanachiremba vanoti sangano reHealth Services Board riri kunonoka kugadzirisa mihoro yavo izvo zvava kupa kuti vatadze kuwana mari yekuendesa kubasa. Studio 7 yaedza kubata vakafana bata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei asi nharembozha dzavo dzanga dzichinetsa kubata. Taedzawo kubata gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo asi munhu adaira nharembozha yavo ati titaure nava Donald Mujiri vanova Public Relations Manager mubazi rezveutano. Vamujiri vabvuma kuti vagamuchira tsamba yabva kusangano reZimbabwe Hospital Doctors Association uye vati bazi ravo rakamirira kunzwa kuHealth Services Board iro rinobata nyaya dzavana chiremba. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndingati all the grievances dzavo ka dzinoenda kubipartite negotiation panel yavo. This is their forum where they meet and then discuss and agree. And from there, I think that's when it's sent to the central government for consideration.
Saka nyaya haisi mumaoko menyu pari zvino.
Eh, andinoona manje kuti the HSB is the board. They know they need to meet their needs. Those ndo employer, right? And then ivo vane bipartite forum yavanomita vodiscuss zvavanoda voagree from the meeting. And then kana vachizoita put forward their agreed position ku government vanenge vakuisa iri position ichiiswa nechi ne HSB.
Ko zvino zvavari kuti izvo kutanga musi wa 3 kunyana vanenge vasaende kubasa muchaita sei?
I think there's still room for a meeting with them because even nyango vakati ivo vachauya kubasa, as I want to believe there's still room for a meeting ne HSB kuti vaite make way forward, because ever since you know must strike is the end of the end of it but not to get up as what we run, isn't it?
Yeah, icho kwadi zvinhu zvese zvinopera nekutaurirana asi vanhu vari kuti oko sei kutaurirana kwacho uku kusiri kupera.
Yeah, that's what I'm saying, but as of now I don't know the position HSB, but it seems they also received this later, but what is their position? But from the ministry position they go to kuna HSB vanova vane forum yavanomita nemadoctors ese bipartite negotiation forum vayavana dzikaza maize yavo, then we agree and we agree, then the minister is also appraised of it and then position way forward was entrambere, unless kwakuri kuti ivo varoda kumita minister, because vakakopa minister a letter yavakatumira kuti ivo vakanyorera tsamba yavo yavakanyora to all clinical directors, head of departments kuma hospitals, kwamba vakopa minister, kwamba vakopa chairperson Dr. Skosana, kwamba vakopa PS Dr. Mahomu kuti we're going to take this position. Anticipating the evil, the hospital through their CEOs will take it up to the board. You know, in India, we have a copy, but now direct the letter to you. Hey, somebody now, in India, you know, somebody has it. Minister, I can tell you, somebody deny copy, I can tell you, minister. But as I'm saying clearly to you, I don't know the position in the HSB. But what is the position HSB in regard to this being the employer? And was one. Because the minister can have a copy. Vato mirira reaction ino vane board. What are they going to advise the minister?
Avo vanga vari va Donald Mujiri vebazi rezveutano vachitaura vari parunhare vari muHarare.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz per shortwave.
Yashika nguwe kuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro na Dr. Tererai Trent, chizvarwa cheZimbabwe chakawanikwa chichipiwa ruremekedzo muguta reNew York muno muUnited States. Apo vakawanikwa vachipiwa chivakwa chinorangarira mabasa avo ekuvaka kwavanoita zvikoro kuRungwe kumashonaland west uye nemabasa avo ekunyora nekukurudzira mwanasikana nevakomana kuti vaite zvedzidzo. Regai tinzwe kuti Dr. Tererai Trent vakatambira sei ruremekedzo urwu.
Ndiri kunzwa kufara kana kuti zvibvume dzimwe nguva zvinoramba nekuti kwandakabva rwendo rwacho rwaarwuri rurefu, asi ndoda kuti izvo nyango dai ndakabva kwandakatambudzika kuti ndisvike pandiri pano, I stand on the shoulders of many individuals vakabhiliva in my dream. They saw something that I never saw. Saka ndinonzwa kufara kuti vese vanhu vanondipemberera, vanhu vemuAfrica vanondipemberera, vekumusha vanondipemberera, everywhere, I am so humbled.
Zvii zvingadzidzwe nemamwe madzimai pane ruremekedzo rwamawana?
Never to give up nemadreams edu, kuramba takabatirira nekukurudzira vamwe. But also more importantly is kana tine madreams edu, sekutaura kwakaita amai vangu, madreams edu they become greater kana aka connectwa to the needs of others. Ndinokurudzira madzimai kuti ngativeiwo nemapersonal goals edu asi ngatiabatanidzeiwo nekurarama kwevamwe.
Regai tinzwe kubva kune vamwe mufundisi pamusoro pechiitiko ichi.
Ndinonzi mufundisi Tembo, ndinopasta ndiri kuNew Jersey. Ndinotenda kuti zvakakosha zvikuru nekuti ino inyika inopa chiremerera namabasa ako. Ndo nyika ino haisi nyika inosarudza kuti unoenda paHeroes Acre ndeupi zvisina huori mukati. Indaifunga kuti sei zvakaita kuZimbabwe kuna varume vakarwira nyika yedu vasiri paHeroes Acre nhasi zvakaita kungana Zvombo, vana Store, tine history yakadaro, ana Muzorewa, vanhu vakanga vari maactive, ana Chirau. Dr. Trent asi chizvarwa chemuno asi vapiwa chiremerera maringa namabasa. Saka tikasvika palevhu yekufunga tina mafungiro iwayo. Ndofunga kuti nini ndichitarisa vaDr Trent munhu akauya muno ukafamba nemutoo wanga wakaoma nekuti imba yavo yanga isina kumira zvakanakawo vakatadza kuenda kuchikoro vari kuZimbabwe nekuti anga ari mwanasikana. Kwakuya muno kwakuwana mukana kwakuna navana nemhuri kwakushingirira kusvikira vawana doctorate yavo. Tisingatauri zvizhinji asi iwo ndivanozvimirira, asi nezvandakangoverengawo pamusoro pavo ndezvekuti mukadzi akanga akashinga, mukadzi ane chiono kusvikira awanawo maconduct navanhu vakafanana nasana Win, ndokuwanawo maresources ekuti vachivaka vision yavo yavaida kuti vaiti kuZimbabwe. Nhasi uno kwane zvikoro zvamira.
Aiwa, tinotenda Marvelous. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa mamiriro akaita majeri emunyika tichiita hurukuro nemunyori anoona nezvegwara remusangano muMDC uye vari mumiriri wemukobha mudare reparamende vaAmos Chibaya, avo vanga vari mujeri mazuva mashoma adarika. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaChibaya.
Kwakadii mwana mangu?
Aiwa, kuno kutsvene vaChibaya. Nhasi vaChibaya, tati timbokurukura pamusoro pemamiriro akaita kumajeri. Tinonzwa vakawanda vachitaura kuti majeri emunyika
haana kukodzera kuti anga achigarwa nevanhu. Imi tinoona maamuri kujeri mazuva apera mushure mekunge masungwa muchipomerwa mhosva yekunzi makatadza kumisa kuratidzira kwakaitwa nevanhu vebato renyu reMDC. Zvii zvamungataura pamusoro pemamiriro emajeri?
Ndinotenda nemukana wamandipa zvokwadi kujeri kwandandiri uko zvinhu zvakaita manyama amire nerongo. Hapana chakanaka, inhamo yoga yoga. Ndikataura ndichiti inini chokutanga vanhu vari kugara mumasero vachita kunge mbeva dziri mumwena vakatsikirirana, machira chaiwo ekufuka hakuna. Mashomanana ariko haawa chino kuti hakuna mvura, haawanikwa achigezwa. Chikafu chaicho vanhu variko vese vari kutambudzika, vari kununga svosve nemuromo nekuti hakuna chikafu. Hanzu kana kuti hembe dzekupfeka hakuna. Ndosaka muchiona semusangano weMDC taida kutaridzira, ende ticharamba zve tichitaridzira kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika.
Majeri ese here kana kuti ijeri rimwe chete ramanga muri, uye ijeri ripi ramanga muri?
Ndanga ndiri panonzi paHarare Prison. Sokuzokwa munoita muna January ndanga ndiri pawawapa nemhosva yekupiwa kwete yandakapara. Zvakare pandandiri paHarare Prison futi ndandiripozve nemhosva yekupiwa kwete yandakapara. Saka zvandakaona kuhwahwa nezvandakasangana nazvo sondoradarikai paHarare Remand Prison, matambudziko ndo mamwe chete. Okuti mvura chaiyo chaiyo hakuna, chikafu hakuna, hembe dzekucheka hakuna. Machire kuti vanhu vange vachifuka, munoona kuti kune kuchitonhora hakuna. Mashoma ati machira ariko anenge akasiba. Munoziva vajonga kuti kana pasiti pasina mvura panoita zvirwere zvakawanda zvinowanikwa zvichitika panzvimbo dzakadaro. Saka ndinoti inini vanhu vari kutaura mashoko kuti kumajere uko sandi nzvimbo dzakakodzera kuti vanhu vange vachigara, ichi ndo chokwadi chakazara.
Imi muri nhengo yeparamende, sei musiri kugadzirisawo zvinhu kumajeri ikoku separamende?
Basa redu semaMP nderekuti tinosumuka mudare, zvikuru sei musi wechitatu unova musi wequestion and answer session, tichibvunza mubvunzo inenge iri anonzi mapolicy questions kana kuti maspecific questions anonzi maritten questions kumaministries, kuti Minister of Justice vanoona nezvekumajere kuti ndezvipi zvamuri kuita kugadzirisa matambudziko ari kumajere aa nokuti vanhu vakagara zvakanaka. Saka izvozvo ini saMP inyaya dzandogara nichitaura mudare reparamendi kuti minista vari responsible nekumajere, gadzirisai matambudziko ari kumajere uku. Mari dzakanangana nokuti dzimbe ichinotenga machira, dzinotenga hembe dzichita kuti mukupo uchiwanikwa mvura kumajere dzinenge dzichidyiwa nokuti vanhu havanozve mari dzehurumende dzisina kunaka.
Imiwo zvii zvamuri kukurudzira Honorable Chibaya kuti zviitwe kuti zvinhu zvigadzirisike kumajeri uku?
Ndingangoti inini tiripo ndechekuti icho, munyika munomu muri kudiwa hurumende jekerere. Munyika munomu munoda vanhu vane chido nemwoyo. Varume ava nevakadzi ava vatadza kutungamirira nyika yeZimbabwe. Saka ndinoti inini, haiwa dei vambozorora pave neutungamiriri hwejekerere, pave neutungamiriri hunoda kutungamirira vanhu veZimbabwe. Tiinde kunyika itsva, kunyika yechipikirwa, nyika yeguta ruzhinji.
Haiwa ndatenda vachibaya.
Aiwa tinotenda, tinotenda, tinotenda mwanamaenzu.
Manga makateerera kumunyori anoona nezvegwara remusangano muMDC vaAmos Chibaya. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Tombotarisa zvabuda mimitambo yebhora yatambwa nasi. Dynamos 0 Tel 1 0. Blauwe Chiefs 3 Caps United 3. FC Platinum 1 Chicken Inn 2. Ngezi Platinum 2 Orientals 0. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchanga minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paindanet pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande achikupai nhau dzeNdebele.
Só com isso, cara.